chikoti chiri tika hacho asi kutambira izvi zvakadai zvatambirike zvinotorwadza zvinorwadza kuti sondo nesondo zvichingochinja iyo vanhu vatinotakura vati mihoro yavo yakangomira panzira imwe chete saka vanenge vatoona isu tinenge tichitovatanganisira patai tichichinjawo mari dzatoti mafezi dzavanoshandisa kukwira michovha yedu zvokuti haa zvakatomira munyika muno
saka matochinja here mari dzinoripirwa nevanofamba nemichovha
pari zvino handinisaka nehukowo hwakakwana hwekuti zvatochinja here asi tinotavira kudaro nekuti kuchinja kwaitika tose apa kwaitika masenzi mashoma asi rwendo runo ndinoona kukwidza kwacho kwakwira pane dhora chairo rebhondi raisai pamusoro ipapapa saka zvokuti kutokwidzawo kuchaitwa papapa ndotarisira kuti pakati pedhora nemasitesei achange achiwedzerwa pane yatinoti masezi agara aripo
tiri kuonawo kuti rwendo runo vakwidzawo mitengo vachitarisa distance kuturikanisa mafuta zvinokanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imi sekutakura kwamunoita vanhu
ndikangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvekunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi yoita mutengo wayo ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndo chimiro chiripo kuti taundi netaundi yoita mutengo wayo yemafuta kuti kapinda mutaundi ine mutengo wawo taundi ine mutengo wayo zvekuti kana kuti titaundi iro toripinda tochichinja kuti kwatinoita mari kutakura vanhu pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva zvekuka zive chiomera weruzhinji zvakanyanya zvekuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa apa vana vechikoro vatatuka sekuti mashoga anotera vanenge vachidzokera kuzvikoro saka vese vachaomerwa vabereki vachaomerwa kuti vadzosere vana vavo kuzvikoro
sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda
sangano redu rinobata hongu vatakurwa vanotakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo saka direta Harare yacho tinozopuwa yatinotidzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana murehwa vamwe vachitosvika nekunana mutoko kwese ikokoko nzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana marondera ana bhindura zvimbo idzo dzese tinobata.